One Stop Center yedu zvainoreva ndezvekuti takaona kuti madzimai kana vanasikana pavanouya kumusasa paya, dzimweni dzenguva isu taingokwanisa kusvika chete tovapa counseling, asi vabvapo vakufanirwa kunotsvaga kunopihwa zvemutemo, kunoudzwa kuti saka unofamba sei pamutemo, vobvapo vozoenda kumwewo zvakare kwavanoenda kuti vanorapwa. Chatakakwanisa kuita kuti tititi toda kuti zvinhu zvese izvi masezvidzidziwayo anodiwa nevavo vanenge vari kushungurudzwa, ingava mudzimba kana vanobata chibharo, ange ari panzvimbo imwe chete.
Zvii zvimwe zvamunowanikwa muchibatsira nazvo madzimai anenge auya kumahofisi enyu kwamuri kutaura uku?
Zvinezvi takakwanisa kuti pange paine counseling inenge iripo, vemutemo varipo, vanorapa vanenge varipo, zvese zvigova panzvimbo imwe chete.
Kuvaye vanenge vasina pekugara, tomboti vadzingwa kumba nevarume vavo vakamirira kuti nyaya dzavo dzitongwe, munovaendesa kupi?
Toriseya kumashelta yedu zvakare ari muno muHarare, kuitira kuti munhu kana auya panzvimbo iyoyo imwe chete haatati uku abva apa omhanya oenda kuenda kunokuti takaona vazhinji vaizotadza kupedzisa nyaya dzavo, nokuti dzimweni dzenguva vanopa maservices ava tinenge tiri kwakasiyana, zvokuti anenge akuda mari yekuti obva kuno oenda kune vamwe oenda kune vamwe, paanozopedza nyaya yake anenge atoneta. Saka tiri kupa maservices tiri panzvimbo imwe chete.
Mungati imi huwandu hwemadzimai ari kushungurudza hwakawanda sei pari zvino?
Kuuya kwaita maservices iwaya pamwe chete kwativandisira basa zvakanyanya. Ndopataa kunyatsotanga kuona kuti vanhu vari kusangana nemhirizhonga yakanyanya, nokuti kana one office yega ichiona vanhu vanosvika 1,000 kureva kuti tine dambudziko muno munyika, uye ratinoda kuti titi pa 16 days pakadai tese ngatii dzoredzere indangariro tione kuti munhu wese ungaita sei kupedza mhirizhonga mumacommunities medu uye nemudzimba medu.